This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 5 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Riri kureva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mwedzi inei ndo mwedzi yemaguta yekuti vanhu vane zvinhu zvakadai semanhanga, mapudzi nemimwe ipo iyai inowanika miminda iyai. Saka zvazviri kureva ndezvekuti zvinhu zvakaita seizvo zvazvi.
Sangano rinoongorora mamiriro echikafu munyika refamine early warning systems network kana kuti FuseNet rinoti nzara yaramba yakapfunya chisero munyika zvekuti vanhu vanofanira kuramba vachibatsirwa kunyangwe iri nguva yekuti vange vachidya zvomuminda.
Kana varivo vachinoti tikaona toti vakamirira musangano wedu watakava nawo kubva ndiri mukweri kusvika pazera randave vachikonana nesu, tinotadza kuchinzwisisa kuti ndivo here musangano wedu kana kuti wamumwe.
ZANU-PF yoita misangano yePolitbureau Central Committee uye nevakarwa hondo mukuedza kugadzirisa zvinhu zvaita manyamamire nerongo. Vemabhizimusi nevanhuwo zvavo vonetseka nekushayikwa kwemari mumabhanga. Zimplats Holdings yopomerwa mhosva yekuburitsa mari munyika zvisiri izvo mumapepa anetsa pasi rose ari kuzivikanwa nekuti Panama Papers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vatarisana nematambudziko makukutu zvichikonzerwa nekurwisana mubato ravo uye upfumi hwenyika hwaenda kumawere vari kutarisirwa kuita misangano mitatu yakakosha svondo rino kutanga mangwana mukuedza kugadzirisa zvinhu. VaMugabe vari kuita misangano yePolitbureau Central Committee uye mumwe neveZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Nyaya yekuti vaMugabe vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa pasina kujeka kuti ndiani achatora chigaro chavo yakonzera kuti mubato ravo reZANU-PF nemunyika muite kunetsana kwakanyanya. Pane vamwe vari kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vamwe vachitsigirawo amai Grace Mugabe vari kuchikwata chinonzi Generation 40. Vakarwa hondo vari kutsika madziro kuti vaMugabe vanofanira kudzinga mubato vamwe vechikwata cheG40 vanosanganisira makurukota matatu anoti vaJonathan Moyo, muzukuru vaMugabe vaPatrick Zhuwau uye vaSevia Kasukuere. Asi vachitaura mushure mekudzoka kubva kuJapan, vaMugabe vakati vakarwa hondo havafanira kuudza bato zvekuita asi kuti vanofanira kungotevera gwara rebato. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano reZimbabwe Liberation National War Veterans Association vaDouglas Mahia ndokutanga nekuvabvunza kuti gadziriro yavo yemusangano uyu iri kufamba sei.
Zviri kufamba asi zviri kungononoka nekuda kwematambudziko ezvekushandisa, ndo zvinhu zviri kunyanya kungotinetsa bhati zviri kuita hazvo.
Mune chivimbo here chekuti muchaunganidza vanhu vese ava nemusi wechina?
Tinotoshingirira kusvika vasvika nekuti kana zviri zvo zvinoita kuti zvinhu zvedu zvitaurike zvichibuda zvakanaka, zvinotofanira kuti tinge tichiita saizvozvo.
VaMugabe mukupera kwesvondoko vakataura iwo kuti havasi kufara nezvimwe zviri kuitwa nevakarwa hondo, vachiti havangaudze bato reZANU-PF zvekuita asi kuti vanofanira kutevera gwara rebato. Munoti kudini mashokwai?
Munoziva kana zvaive nani kuti pamwe kuda tikachisataura pamusoro penyaya iko zvino, nokuti zvinogona kukanganisa zvinofanira kubuda mukusangana kwedu.
Asi pane mamwe makurukota akati kuti kusanganisa vazhwawo vamoyo na vakasukuere vamanga mamboti amusi kufara nemabatiro avari kuita basa. Muchiri kusimbirira here nenyaya iyi? Inyaya yatingatarisirere kuti chakurukuru.
Hatisi kuitaura senyaya yatiri kugarira pasi, asi kuitaurawo sechinhu chiri kuwanikwa mune zvine chokuita noupenyu hwedu. Tingangotaure pamusoro pezvavo.
Chii chiri kuita kuti musafari nezvavari kuita?
Chiri kukahadzika kuti kana varivo vachinoti tikaona toti vakamirira musangano wedu watakava nawo kubva ndiri mupwere kusvika pazera randave, vachikonana nesu, tinotadza kuchinzwisisa kuti ndivo here musangano wedu kana kuti wamumwe pochida kuti titsvagitsananguro kana kuti nguva yekuti zvibude pachena.
Ko zvimwe zvikuru zvamuri kutarisira kuti muchataura ndezvipi?
Izvozvi izvi zvokuti magariro edu nezvatinoda nemaitirwo ari kuita zvinhu munyika zvine chokuita neupfumi, nezvatinofungawo kuti dai ngano yedu kubva kwedu kuhondo nokudzika zvinyorwewo heritage ivepo, zvinhu zvakadaro izvo tinotaura nezvazvo.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano refema in Early Warning Systems Network kana kuti FuseNet, iro rinopa chenjedzo pamwe nekuongorora nyaya yenzara, rinoti nzara icharamba yakabata munyika, izvo zvaita kuti rikurudzire kuwedzerwa kwekupiwa kwerubatsiro nemwedzi mumwe chete kusvika mukupera kwakubvumbi. Mugwaro raburitsa nhasi, sangano iri rinoti mhuri dzinoshaya mune mamwe matunhu dzanga dzichipiwa rubatsiro rwechikafu dzinofanirwa kuramba dzichibatsirwa kusvika mukupera kwachivabvu, sezvo dzisina kuwana chikafu chinyoro chekuti dzikwanise kuzviriritira nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. FuseNet inoti inotarisira kuti vanhu vangangosvika ku1.7 million vanenge vari mudambudziko rechikafu kubva mumwedzi wachikumi kusvika mumwedzi waGunyana gore rino. Sangano iri rinoti izvi zvinoita kuti padiwe rubatsiro nechimbi-chimbi kuitira kuvhara maburi enzara pamwe nekuchengetedza upenyu hwevanhu. Hurumende yakatozivisa kare kuti vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni mana vanoda rubatsiro rwechikafu. Mukuzeya nezvekurudziro yeFuseNet iyi, tabata nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga.
Riri kureva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nekuti zvatinoreva nderekuti mwedzi inei ndiwo mwedzi yemaguta, yekuti vanhu vane zvinhu zvakadai semanhanga, mapudzi nemimwe iko yainowanika miminda iyai. Saka zvazviri kureva ndezvekuti zvinhu zvakaita seizvozvo hazviko. Saka zviri kurakidza kuti tiri kuita continuation yekubva kushomeka kwechikafu tichipinda mune kumwe kushomeka. Hapana paita vanhu kabureki kekunge vamboona tumaguta.
Zvino kuwedzerwa kwaiyo nguva iyi yanzi yawedzerwa nemwedzi mumwe chete nguva yenzara iyi, zvinobatsira chii kuwedzera pasina kuri kubva chikafu chacho?
Tofunga kuti kutongoti vanhu vanenge vakaita macontracts anenge achisvika pane imwe nguva, asi danho raakutodiwa rari kutoti patova neurongwa hwekuti kubva iye zvinezvi kusvika kunguva inei gore rinouya vanhu vanenge vachirarama sei.
Zvinhu zvimwe zvingaitwa tichitarisawo iyo chenjedzo iyi?
Zvaida kuti zviitwe ndezvekudaizvi kuti kune dzimwe nzvimbo dzakadai semaprovinsi anenge ana Mashonaland, Mashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West. Kunyanya Mashonaland East iri kurisivha mvura dzinenge dzakati wandei. Dai vanhu vaikurudzirwa kuti nguva iyoyo ngavadyare mavegetables ekuti vanofanofusha. Zvino unobatsira izvozvo kuti vanenge vaine miriwo.
Ko nyayawo dzezvipfuwo nenguva iyo inoyenzara iyi zvakamira sei?
Ndo zvinonzwika ukaona vati nzwa rarira mangaya pasina chembwa. Emphasis inoenda kuwanhu. Zvinoreva kuti zvipfuwo zviri pakaomarara, nekuti handi vangana vangakwanisi kubatsira zvipfuwo ivo vanhu vari kufa nenzara. Zvazvinoreva zvekare ndezvekuti takuenda muya munonzi kuchipwa kwemaassets evanhu vari mumareserva weini, vanhu vane mari vane mabuchari vakuenda kotenga mombe dzevanhu chipwa. Zvoita kuti vanhu vanosara vasisina maassets mumaruwa vatorerwa nevanhu vanenge vachivapa tumari shoma shoma nekuda kwecrisis.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu, Reverend Forbes Matonga, vari parunare kunyadhiri kuZumba neStudio 7. Zvinhu zvinodzi hazvina kumira zvakanaka munyika nenyaya yekushomeka kwemari mumabhanga. Mabhanga adzikisa mari iri kutorwawo kana ichinge ichitorwa pamaATM. Mari dziri kutorwa mabhanga dzadzikiswa kusvika pamadhora mazana mashanu pazuva. Gavhuna weRBZ vaJohn Mangudya vatenda kuti paita dambudziko remari, asi vakakurudzira vanhu kuti vashandise dzimwe nzira dzekubhadhara nadzo dzakafanana nemaATM kadzi kana macheki. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Chekutangawo taona kuti vamwe vanga vachimbotaura nyaya yedemand yecash inenge yakwirawo nemamwe masevhisevhenzi anga achipiwa mabhonasi. Kangori kafekta kanogona kakontributawo. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakawanda mazuva anaya havasi kuendesa mari kumabhanga. Saka zviri kuaffecta liquidity mabhanga. Vanhu havana confidence nemabhanga edu, vanhu havana confidence even neeconomy yedu. Ndozvavanhu vakawanda vari kutochengetera mari dzavo kunze kwenyika chaiko. Saka nyaya dzeconfidence muekonomy, nyaya dzeconfidence mumabhanga uye kudererawo kwakaita economy kunoaffecta liquidity mumabhanga, kunoaffecta liquidity muekonomy. Saka zvinhu zvakanyakuwa zvakawanda zviri kukonzeresa matambudziko atinawo. Kune mashort term problem nyaya yedemand, kwoitawo malong term structural problem nyaya yeconfidence uye nyaya yekuti ikonomi yedu yakaderera. Saka ikonomi yakaderera zvinoreva kuti even mari inogeneretwa inenge yakadererawo.
Saka kana zvinhu zvadai, chii chingaitwe kuti vanhu vasabva vashaya mari zvachose?
Kana zvinhu zvakadai manje chinogona kuitika ndechekuti vanhu vanogona kuita iya panogona kuita yatinoti pachirungu mabankrupt. Nekuti vanhu vaka mari dzatanga kunoita mumabhanga zvamuri kutaura izvizvi zvinogona kuita kuti vanhu vakawanda vamhanye kumabhanga vachida kunotora mari dzavo. Zvinoita kuti mabhanga atotadze chaizvo kunge achipa vanhu mari dzavo, inonzi bank run. Ende zvinogona kuita kuti mabhanga anga achitodonha. Saka ndii nyaya iripo apa ndeku ultimately tinofanira kusimbaradza upfumi hwenyika. Nekuti unless tasimbaradza upfumi hwenyika zvinoreva kuti vanhu vacharamba vasina confidence. Zvinoreva kuti zvinhu zviri kugadzirwa munyika zvicharamba zvichiderera. Saka zvinhu zvakaderera, ikonomi yakaderera zvinoreva kuti hakuna mari inenge ichipinda nemumabhanga edu. Saka kubudirira kwemabhanga kunokonzereswa nekubudirira kwenyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vemakambani ekuSouth Africa vanoti vave kuda kuti hurumende yavo iomesere makambani emuZimbabwe zvichitevera kukwidzwa kwemitero neZimbabwe yekuti zvinogadzirwa muSouth Africa zvipinde muZimbabwe. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakakwidza mari dzemitero idzi vachiti zvigadzirwa zvemuSouth Africa zvainge zvokanganisa mabhizimusi emuZimbabwe. Mitero yakakwidzwa ndezvinhu zvinosanganisira sipo, mafuta ekubikisa nezvimwe. South Africa ndiyo nyika inonyanya kutengeserana zvakanyanya neZimbabwe. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Employers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya.
Na South Africans vadhara vari vanhu vanongofungidzira kuti ivo ndivo Africa, isu hatisi Africa. Ivo vega ndovada kubhenefita, havadi kuti vamwe vanhu vabhenefite. Zviri papa ndezvekuti isusu tiri nyika yakavharirwa, hatina mapoti. Asi ivo zvinhu zvavada kuti zviuye muno isigoita tigovasevenzera nguva nenguva. Infact dei vachiziva kuti indastry yekusouth Africa haisi kugadzira zvinhu. Irina kunotora zvinhu kubva kuchina yosipa palabels yobva yaisa mumaketi yogadzira. Hazvina kumbotinakira, hatitodi zvachose. Dei zvaitonzi kana vadavo kufara ngavavhara havo ndivo. Tobva tavharawo bhodha zvachose, toona kuti voexporta nokupi beyond our borders. Izvozvo zvatokurudzira hurumende kuti ngaiite saizvozvo nokuti zvakaipa. Takanguva tazvitaura nekubvira kare kuti ukama wedu ne South Africa ngawo unozikama kuti takavakidzana sei. Haikona kungoti vangofukidzira kuti isusu hatina zvatinogona ngativhare. Izvino maenda tiri muno akavhara mazhinji anyina ku South Africa. Saka ngavarege kuti chikidzira isusu hatisi kuda kumbodzokera kumashure. And I'm sure naiyo hurumende yeku South Africa ine ndiyo inozvionawo yega kuti handizvo zvazvinoita. Numerically vakakura kupfuura isu. Nyika kukura vakakura futi kupfuura isu. Handizvo zvinoiva kuvanetsa chii. Ete angogona kuti tasenza pamwe chete tikabatsirana. Makambani mazhinji ari muno ndavo futi.
Asi pane kutaurirana here kuri kuitwa nevakuru vakuru vemabhizimisi vekuZimbabwe neku South Africa vacho?
Vemabhizimisi havanyanyi kutaurirana zvakanyanya. Vanhu vanotaurirana iko zvino zvaitaurwa. Nokuti akataurira hurumende dzedu kuti dzitaure naizvozvo. Vanhu vari kutaurana pahurumende level ndopari kutaurwa izvozvo. Zvokuti naivo vacho veku South Africa vakatokudzwa pahurumende kuti zvamuri kutiti hatizvifariri. Ngativhuriranei tibudiranei pachena tione kuti toita sei pamwe chete.
Mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Employers Confederation of Zimbabwe, Vakalisto Jokonya, vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Masangano anorwira kodzero dzemadzimai anoti Zimbabwe Women in Politics Alliance neZimbabwe Activist Alliance nemamwewo ari kuronga kuratidzira mangwana muHarare pamuzinda weKuwait achiti madzimai nevanasikana vari kushanda senhapwa munyika iyi vadzorwe kumusha nechimbi-chimbi. Vanhu ava vanonzi vakaendeswa kunyika yeKuwait iyi nemakoronyera vachinzi vaizowanirwa mabasa akanaka asi vachizoguma voshanda sevaranda. Vamwe vemadzimai ava vanonzi vakadzorwa kumusha asi vamwe vakawanda vakasarako. Kuti tinzwe zvizere, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata muzvare Lynette Mudewe vesangano reZimbabwe Activist Alliance avanoti vakanyorera kumapurisa kuti vapiwe mvumo yekuratidzira asi kunyange hazvo vanga vambopiwa mvumo iyi vakazofonerwa vachinzi vambomira kuratidzira uku asi ivo vanoti vari kuenderera mberi.
Hongu mangwana takaronga kuenda kunoratidzira kuembassy yeKuwait. Ichi chirongwa chavepo kubudikidza nevanasikana veZimbabwe vakange vachitorwa kubva muZimbabwe vachinyeberwa kuti vari kunoshanda mabasa emumba kuKuwait. Izvi zvaibatanidza maZimbabwe dzari muno muZimbabwe kusanganisira nevanoshanda vari vanhu vekuKuwait vachishanda paembassy yeKuwait muZimbabwe vachiendesa vana ava kuKuwait uko kwavainosvika vachinobatwa nhapwa vachishanda mudzimba 22 hours pazuva vasina zororo vachirohwa vamwe vacho vachiitwa umo munonzi mabrothels umo mavaisvika pakusangana nevarume vachirara nevarume vakawanda zvakanyanya asi vasingabhadharwi chinhu yatinoti iyo sexual work.
Zvii zvamuri kuda kuti zvizobuda kubva mukuratidzira kwenyu uyezve mawana mvumo kubva kumapurisa here?
Mapurisa takanyora tsamba zvinodiwa pamutemo kuti tivadzivise tichitarisa section 59 yebumbiro remutemo yedu inoti pamvumo yekuti vana veZimbabwe vanobvumidzwa kuti varakidzire kana kupa matsamba yekunyunyuta kune hurumende kana umwe munhu chevani zvake kana maitiro aya ari asina mhiri shonga. Saka takanyora tsamba kumapurisa tikaendesa kumapurisa vakadeedza mutungamiriri weZgwipa Linda Masarira akaenda kwavari vakabvuma vakati inyaya yakanaka zvakanaka kuti vana veZimbabwe vange vachitaridzira asi nezuro vakazenge vofona vachiti ivo dai mambomira kurakidzira uku mazokuita next week. Izvi zvinove kuputsa kodzero dzedu sevana veZimbabwe kuti kana tati tiri kurakidzira taudza mapurisa kuti tiri kurakidzira ivo havana mvumo yekuti vazotiudze kuti tiregedze kana kuti timire kuita izvi nekuti isusu takaita zvinhu zviri pamutemo. Saka seZgwipa neZimbabwe Activist Alliance machi iri kuenderera mberi magweta edu vari kuzviziva vatombotaura nemapurisa saka machi iri kuenderera mberi isu takaita zvinodiwa pamutemo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Activist Alliance muzvare Lynette Mudewe vachitaura parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. munyore anona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry ava vari kuenda kuBahrain vari kutarisirwa kuti vazive nyaya dzine chekuita nekudzivirirwa kwenyika dziri muGulf State. Imwe kambani nemukurumbira munyika yeZimplats inonzi yakaumba kambani kunze kwenyika kuitira kuti igozobhadhara vakuru vayo mari dzemihoro hurumende yeZimbabwe isina ruzivo nazvo. Izvi zviri mumapepa akaonekwa neStudio 7 mushure mekunge yapiwa nebepa nhauri nemukurumbira kuGerman Resedush Zutung richishanda nesangano revatori venhau vanonyora nhau dzekutsvagiridza pasi rose reInternational Consortium of Investigative Journalists ICIJ. Magwaro aya anoratidza sekunge Zimplats yakaumba kambani yeHR Consultants kuitira kuti igotambira mari kubva kuZimplats ichiibhadhara kuvakuru vakuru vekambani iyi. Asi Zimplats yakati haina ruzivo nezvenyaya iyi mushure mekunge yabvunzwa nevakanyora nyaya iyi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti kana izvi zvakaitwa zvechokwadi, zvakaitwa pachityorwa mitemo ine chekuita nekubuda nekupinda kwemari munyika. Vadhumisani mutombeni vanove gweta uye vachitungamira sangano ravakavamba rinorwisana neuori reZero Tolerance Wise Consultants vanotiwo kana chiri chokwadi, hurumende inofanirwa kukasika kutora matanho umbo husati hwaparadzwa.
Hachisi chinhu chitsva munyika kunzwa kuti iko vanhu vavhura makambani kunze kwenyika yeZimbabwe kana kunze kwenyika ipi zvayo. Zvinogona kuitwa izvozvo, asi zvinofanira kuitwa nenzira dziri pasi pemutemo wenyika yauri kugara uri. Uye makambani aya kana avhurwa arejistiwa, anofanira kunge ari makambani zvechokwadi anoita basa raavhurirwa, kwete kuvhura makambani iri nzira yokuedza kunzvenga mitemo kana kushandisa makambani iwayo kuparadzi mhosva muchiwana mari kana kuviga mari kunze kwenyika, kana kuti iri nzira yokuedza kuita short change hurumende musingadi kubhadhara mataxes inozonzi tax evasion pachirungu. Iri mhosva munyika yakaita seZimbabwe.
Zviri nyore here kuti nyika kana banga reReserve Bank ringe richizokwanisa kutevera kana kuongorora makambani emunyika kuti ichokwadi vanogona kunge vaine makambani ekunze iwaya maoffshore?
Chekutanga, abuda aya anonzi maallegations pachirungu. Saka zvanga zvichida kuti hurumende yedu kupfurikidza nemapato anosungirwa kutarisa nekuongorora nyaya dzakadai vatochimbidzika kubata organization yemainternational investigative journalist yekuAmerica iyoyo yabudisa nhau idzi, vovakondakta vovabvunza kuti iko vavape kana kuvabatsira neinformation nehuboro hwavati vainahwo against makambani aseZimbabwe akaita seZimplats ari kumiridzerwa mhosva iyoyo yokuviga mari kunze kwenyika. Kana vakakwanisa kuita cooperative, then hurumende yedu inofanira kuchitumira kana svibira vaferefeti mainvestigators anoshanda pamwe chete neorganization iyoyo kuunganidza umboo hwacho. Saka zvaakuda mushandira pamwe chete.
Tichitarisawo nemamiriro akaita nyaya iyoyi kunyangwe zvichiri zvipomerwa pasati pabatwa munhu nemhosva, zvii zvamungakurudzira imi segweta uye munhu anorwisana nenyaya dzeuori?
Chekutanga, tinoramba tichishambadza nokudzokorora kuti munyika medu tinofanira kuva nezero tolerance to all forms of corruption. Kureva izvo kuti hunhu hwese hugwelegwele hwese hatifaniri kuhupa mukana munyika yedu yeZimbabwe. Pahunenge hwasimudza musoro hwaonekwa kuti zvechokwadi huri kuitika huripo, maZimbabweni tese takabatana kuburikidza nemakurisa neZimbabwe Anti-Corruption Commission nehurumende nemedhia mese tinofanira kutaura nenzwi rimwe chete, totora matanho.
avanga vari gweta uye vakambovewo muchuchisi vachitungamira sangano rinorwisana neuori reZero Tolerance Wise Consultants vaDumisani Mutombeni vari parunhare muHarare neStudio 7. Vakambova mutevedzeri wegurukota rinoona nezvevechidiki nekuendeswa kwoupfumi kuvatema, muhurumende mubatanidzwa vatonga yematutu vanoti zvichanetsa kuti vechidiki vakapiwa mari pasi pehomwe Youth Fund vadzosere mari iyi sezvo yakanga ichipiwa chero ani zvake aitsigira bato rezano PF zvisinei nekuti anogona kuzodzosera mari iyi here kana kuti kwete. Mashoko ava matutu aya anotevera egurukota rezvevechidiki vaPatrick Zhuau. Ava vari kushora zvikuru vechidiki vakapiwa mari idzi asi vasati vadzidzosera. Vazhuvavo vanoti vechidiki ava vanofanirwa kudzosera zvikwerete izvi ndokuti hurumende ikwanise kubatsira vamwe vechidiki vakakumbirawo mari pasi pehomwe Youth Fund. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata vamatutu kuti tinzwe zvizhinji.
Dambudziko rasangana navazhuvavo idambudziko ravakasiyirwa navakasukuiri rokuti pamaitirwo azvo zvinhu zvatairambidza zvaaziri zvokuti mari idzi hadzifani kupiwa vanhu vakatarisana namapolitical parties. But mukazoona mapirwo aitwa mari idzi dzaienda kumacommunity ownership trust dzailonjwa dzaienda kumarali. Kune mari dzatinoziva ma500,000 yakaenda kuna Rwanda, ma500,000 yakaenda kumashonaland central kubhindura, almost a million yakaenda kumanikaland namama province dzakadaro dzipuwa vanhu. Saka nokudaro dambudziko iri takataura kuti aiwa mukapa vanhu on the basis yepolitics muchazoona kuti mangwana havakwanisi kuzobhadhara. Ndo dambudziko raita vazhuvavo kuti nhasi vakagara vachiadministra Youth Fund vari kuona pasina mari, mari dzisingadzoki asi dzisiradza dzakapuwa pachena. Ino vazhinji vacho vanhu vasina kubhadhara vanhu vanotozikamwa vakuru vamwe vezanupf vanotiradza kuti havana kubhadhara. Zviri pachena, zvakabuda pachena paportfolio committee yakaitwa kupalamendi. Saka chatinotaura ndechokuti vazhuvavo hombe yavakasiyirwa iyi ihombe yakakiretwa naministi akanga aripo. Havasi voga vazhuvavo vane dambudziko iroro, vakawanda kana vana vachina masa nhasi vari kutadza kubhadhara vashandi nokuti takambotaura nezvemaghost workers kuna akafunga kuti zvinhu zvemdc ndezvekupinga. Ndo dambudziko ravasangana naro nhasi vazhuvavo.
Asi mungati mari iyi yakanga ichipuhwa maningi vanhu vezanu pf kana kuti vakanga vakasangana vese nevemdc?
Aiwa, ndaizvitaura kudhara ka kuti vanhu vazhinji vaipiwa mari iyi yanga iri vanga vari venezanupf mayuti zvikuru nokuti ndo vaenda kumarali acho, ndo vaidaridzwa kwaiitwa macommunity ownership team, ndo vaiwana access zvikuru sei kuenda kumaofisi emazanupf vachiita maprojekti ava achisvika kuna ministi. Saka nokudaro vazhinji vakapiwa vanhu vezano, ndo saka uchiona vazhinji vasina kudzosa kubhadhara nokuti vanga vasingafungi kuti vanofanira kudzosera mari iyi. Ndo saka vashoma vacho vakatobhadhara vakadzosa ndo vangavapamwe vangava vemdcio vangavo vamwe mayuti atinene zvepolitics vanovaita mabhizinesi avo ari pachena avakakwanisa kuti vakwanisa kudzosera mari. Saka vazhinji vari ndezanupf ende zviri pachena kana paine nharo unonokakavara ngatiendei kuodianalyze tikupuruzirai kuti mazhinji vacho ndezanupf.
Vatonga yematutu vakamboita mutevedzeri wegurukota rinoona nezvevechidiki pamwe nekuendeswa kwoupfumi kuvatema muhurumende yemubatanidzwa vachitaura parunhare naMutungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Youth Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yevechidiki vanonzi vari kutadza kubhadhara mari dzavakakwereteswa pasi pehomwe Youth Fund. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti ratigwa kufonerai. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Sangano rinoongorora mamiriro echikafu munyika refamine early warning systems network kana kuti FuseNet rinoti nzara yaramba yakapfunya chisero munyika zvekuti vanhu vanofanira kuramba vachibatsirwa kunyangwe iri nguva yekuti vange vachidya zvemuminda. ZANU-PF yoita misangano yePolitbureau, Central Committee uye nevakarwa hondo mukuedza kugadzirisa zvinhu zvaita manyamamire nerongo. Vemabhizimusi nevanhuwo zvavo vonetseka nekushaya mari mumabhanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndichitumirira zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande naMavelas Muhlanganya uye.